kubona na Madam Zibaka pinda muriyo kwatangirai the past few years ago takakati nipa tu tunaviri takagara pasi tika shushikana tikati hapa kuzoneka taku nge tigu kukwiza mana uwe mtunga miri wedu mchirungu tunangu tutakawa zona shiri unconscionable zakati pangu ya ino gosha zakati pangu ya ino rema nukutakata hasume zinga pata akuru wifu yu watangia ya chomboni isubisiti uwa wanazo wakati kangani sira munu wati ino reme keza mtikwa tekwa zakati kwa nasubuti zinge taku chaga candidate anezinga chukondesta aka miriza MDCT chukondesta genesi virisi mchangai azakafana nandu nukushiruma tikata in honor of the memory of Dr. Morgan Tsvangirai iswati sikuzeri kakandidati ndosuggestera takaba kutungamiriri saka pakada kumbo kushana mashoko amwe akati democracy hazvina basa kuti ndiani akwikwidza ngatikwikwidzei chete tikati zviripo izvese zvokuti tine dzinguva dzokuti tinofanirwa kushandisawo tinongo kuti mchirungu morality tiri vanhu vatema hunhu hwedu hatisi kuzobudisa kandidati kugemisa sauda
Asika wagutu, bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakukidzana na mai Tsvangirai Java. Chicha zvoshanduka apo.
Zvino zvinochinja nekukasika mupolitics yedonga. Pakaitika ndizvozvo, vanhu vatere ndonga vanoyoka. Asi takaona sekuti zvine zvakazoitika ukaona vangoti matsaona akazoitika kusvika kwakewindai tikaona kuti just a few days ago gogomunhu wakashaika. Zvakatiremera takaona kuti pari zvino. Iglenzi South izvapamirira mukomana uyu mwana wetu uyu Vincent tombosiya akadaro asi dena angari any other candidate asiri Vincent Tsvangirai aiwa taisana kwambura akacheka makumbo
hamuzoonekwa here sekunge matya kukundwa zvine mutsindo musarudzo idzi motsvaga unzira yekuenda nayo musarudzo
unoona jongaka politics is about competing isu hapana chatinotya nokuti kukoso ukaonawo kuti tinoita vacandidate tine candidate kumangwe tine candidate kurupani saka ndingangoti muchirungu ma special circumstances